Varume sei muji devera simbaram. Varume sei muji nogona sokayam. Munondi kandira matombo msirayam. Munondi cherera makomba msirayam. Gana nagata samundire kerere. Gana nagare samundika nganwire. Gana nagata samundire kerere.
NigerPhoenix.com.
Ndiyo here nyaya yacho naiva kuruwe. Zvamuno nditarisa musinga pindure. Munoda kuti nyembe dzangu ndizikurure. Ndizive ani naiva kuruwe. Ndiyo here nyaya yacho naiva kuruwe. Zvamuno nditarisa musinga pindure. Munoda kuti nyembe dzangu ndizikurure. Ndizive ani.
Abamorara musimba, bari kumwaya kute, bari kutosera mifwa, munzira yangu, munzira yangu. Abamorara musimba, bari kumwaya kute, bari kutosera mifwa, munzira yangu, munzira yangu.
Kumira yari
yeka
chamangwisa gambari tinano pereketa pane zvera shanu dzakarodzwa dzinocheka kucheka kungereza ndiro soja rinosvika kure soja rinosvika kure
soja rinosvika kure
iri ndiro soja rinoenda kure
soja rinoenda kure
iri ndiro soja rinoenda kure
soja rinoenda kure avamborara musimba vari kumwaya kute vari kutosera minzwa munzira yangu munzira yangu avamborara musimba vari kumwaya kute vari kutosera minzwa munzira yangu.
Thank you.
majorphoenix.com.